Vachitaura apo vaiparura gwaro iri iro rakavandudzwa nekuwedzera chikamu chekuti vatapi venhau varemekedze kodzero dzemadzimai sachigaro webhodhi resangano iri rinoona nezvekutevedzwa kwemitemo yebasa kana kuti ethics committee vatafuma machakaire vakati gwaro iri rakanyorwa nemitauro inoita kuti veruzhinji varinzwisise. Vamachakaire vakatiwo vakaita izvi vachitevedza bumbiro remutemo wenyika iro rinocherechedza mitauro 16. Vanoti vakatanga nechishona, ndevele netonga uye vachadhinda gwaro iri nedzimwe ndimi kuti vanhu vese muZimbabwe vawane nekunzwisisa gwaro iri zvisinei nekuti vanogara kupi. Vanoti kana veruzhinji vakaziva mitemo yemashandiro anoita vatapi venhau nekufambisa mashoko, vanokwanisa kukwidza nyaya dzavo kusangano iri kana vachinge vakanganisirwa nevanhu ava. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vaWilliam Dewa vanoti zvaitwa nevoluntary media council zvakanaka chose sezvo zvichireva kuti vanhu vese vave kuziva mashandiro anofanira kuitwa nevatapi venhau.
Ivo majournalist zvavanonyorera havanyorere vanhu vanotaura chirungu chete, havanyorere vanhu vanotaura ndevere, havanyorere vanhu vanotaura shona chete, vaisa nechitonga. Kunyaichoti dai vatogonikwanisa vatoisa kana kuti 10 malanguages kuratidza kuti zvavanoburisa kana dzava nhau dzavanoburisa dzinenge dzichikwanisa kusvika munhu wese.
Mukuru wesangano runoona nezvemadzimai ari munyaya dzekutora nhau nekufambiswa kwemashoko reFederation of African Media Women, amai Abigail Gamanya, vanoti vanofara kuti gwaro recode of ethics rave mundimi dzakawanda.
Vanhu vanoteerera nhau dzingava pamaredhio kana pamatiivhi vanenge vane kugunun'una kwavanenge vainako, asi vanenge vasingazivi mukana yekuti kana ndisina kufara nezvandanzwa kana mifananidzo yabuda ndinoenda kupe, kana ndikaenda ikoko chii chinonoitika. Saka mabhuku aya aburitswa neVMCZ anobatsira kuti isusu midhia yacho netinge tiri accountable.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimiririra, Byron Mutingwende, anoti kunyorwa kwegwaro iri nendimi dzemuno kunoreva kuti veruzhinji vanokwanisa kushandisa gwaro iri.
Izvi zvakanakira kuti kuvazhinji kune veruzhinji venyika ino vaakuziva kuti kana mutapi wenhau akaita basa rake nenzira isiyo, vanoziva kuti voendepi nezvichemo zvavo kuti vari mubasa iri vaite basa nemazvo.
Zvichakadai, sangano revoluntary media council of Zimbabwe rinoti pane zvichemo 33 zvakasvitswa kwariri gore rapfuura, uye pazvichemo zvakawanda vanhu vainge vasiri kufara nemanyorerwo aiitwa nhau mapepa nhau asiri ehurumende. Sangano iri rinoti zvichemo zvizhinji zvakagadziriswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.